manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gumiguru 11 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vonyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa chirongwa chekunyoresa vanhu kuitira kuti vazovhote musarudzo dzegore rinouya. Vagari vekumashonaland west vanoti nzvimbo dzavari kunyoresa kuvhota hadzina mafomu avanofanirwa kunyora kuitira kuti mazita avo aiswe mumishina yebiometric voter registration. Ukuwo bato reMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji pamwe nebato reMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai vanoti chirongwa chekunyoresa kuvhota chine zvakawanda zvachinofanirwa kugadzirisa kuitira kuti Zimbabwe Electoral Commission iite basa rayo nemazvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vaenda kunonyoresa nhasi muHarare kuti vagovhota musarudzo dzegore rinouya vaEnoki Mukudu avo vanogara musha weGlenview vati nzvimbo yavanzi vachazovhotera hisi munharaunda yavo.
Ini ndasvika ndikanyoresa pandinogara vakaita data capturing vakaisa mukombiyuta vakandibvunza kuti ndizvo here zvinhu zviri zvavanyora kuti ndizvo. Asi chazondishamisa ndechekuti pazoprintwa slip ndaona kuti polling station yavandiisa haisi muconstituency mandinogara.
Mumwe mugari wekuBorodale vaEdmore Manyofa vati zviri kutora nguva yakareba zvikuru kuti munhu anyoreswe semuvhoti sezvo vachiti vazhinji vari kunyoresa vanhu sevavhoti havana ruzivo rwakakwana nemichina yavari kushandisa pakunyoresa vanhu sevavhoti.
Mukoma zvekutora nguva yakati rebe munhu 1 anogona kutora 15 minutes because kune vamwe mbuya varimo patown house apa vatotanga vari kudzidzira kombiyuta vati zvekutobaya kombiyuta saka zviri kutora nguva hombe kiya ngaitanga iri diki bariko zvinhu zvikiri kukuwa nenyaya kuti zvinhu zviri kufamba ipapo.
Mumwe mugari wekuchitungwiza muzvare Yvonne Muchaka vatiwo vakanyoresa semuvhoti nezuro uye vanoti vanotoresa mhiko kana kuti macommission of odds havasi kuwanikwa panzvimbo zhinji dziri kunyoreswa vanhu zviri kuita kuti vanhu vadzokere kudzimba vasina kunyoresa kuvhota.
Ini ndinogara kuchitungwiza North, dambudziko randakasangana naro nderekuti macommissioners ezek anga asipo papolling station. Takangosvika tichiona mapurisa chete achingotudza kuti zvichaita asi takatozopesera tasiya zvisina kuita. Nhasi tasvika zvichinzi hatina equipment haisi kukwanisa kupika our polling station saka tatazongosiya tikati tozoona pazvinenge zvaitika.
Zvichakadai mutauriri weMDCT vaObed Gutu vaudza vatori venhau kuti sebato vari kushushikana zvikuru nemafambisiro ari kuitwa basa necommission inoona nezvesarudzo yeZEC.
Tirikunatsa kuti ZEC basa iri vanga vasina kurigadzirira zvakakwana. Nzvimbo zhinji vanhu vari kushaya mamwe mafoma yanonzi maVR9 form vanowanika asipo. Ndataura nezvaitika kushungiza South kukaseke kwokuti vanhu vanga vakaungana mhomho yavanhu vakaungana vosvika vonza zvichinzi panapa hatina mafoma apera kwokuchipisa kudai.
Vagutu vatiwo havasi kufara nekuti havasati vakwanisa kuona pane dura riri kuchengeterwa mashoko kana kuti sevha inenge ichichengeterwa mazita evanhu vanenge vanyoresa kuvhota.
Tiri mushishiro kuita liyezi nezek kuti tikwanise kuziva kuti server iyi inochengeterwa kupi.
Vamwe vashandi vezeki vatataura navo vati michina yavari kushandisa mishoma zvikuru kuti vakwanise kunyoresa vanhu vemuHarare nechitungwiza pasina matambudziko sezvo nzvimbo idzi dzine mhomho yevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vari kunyoresa kumashonaland wese vanotiwo zeki haina kugadzira zvakakwana uye dzimwe nzvimbo dzavhurwa dzisina zvekunyoresa zvakakwana. Asa Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vadzokera kumba vasina kunyoresa mushure mekunge vatadza kunyoresa sezvo zeki yanga isina mapepa akakwana anodikanwa kuti munhu anyorese. Kushaikwa kwemapepa anonyorwa zvine chekuita nemunhu ari kuda kunyoresa kwakonzera vanhu nhasi kuti vasaite shungu dzekunyoresa kuvhota mukaroyi. VaCaleb Zingoni ava vanogara mumusha weveruzhinji wechikangwe mukaroyi vati vakatadza kunyoresa nezuro nekuda kwemapepa ainge asipo pakavhurwa nzvimbo yekunyoresa pakliniki yemuchikangwe.
Early in the morning, not around 8:15 ndandaa ikoko. Ndakasvika ndakatosvika ndatambirwa nemapurisa ndakabvunza kuti yatanga here process. Zvikanzi apinda mukati mudi munzwe ndapinda mukati mune two ladies. Zvikanzi isusi takangogara hakuna mapepa. Zvikanzi tiri kuita sera around 10 ndadzokera.
VaCletus Ogieri vanotyaira mota inotakura vanhu kubva kuchiedza kuenda mudhorobha vatiwo sezvo vakaenda vakatadza kunyoresa vachatozoenda rimwe remazuva achatevera.
Ine atisati tiomerengera zvabhozikuchaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
zvakakwana sezvo vanhu vakawanda vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota.
Vanhu vanofanira kutoti iyoyi nekuti voter education yacho registration education yacho yakaita iyo. Inofanira kutoitwa zvitori siriya kupfuura zvavaiita. Bhozi poza vanhu vakafamba but havasi vanhu vese vavakakwanisa kuwana mudzimba. Bhozi vasvika pamba pane vana nababa vari kutengesa, namai vari kutengesa, vanhu vari kuita this and that.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mukaroi yaratidza kuti vanhu vashoma vari kuenda kunonyoresa kuvhota. Vanhu gumi nevana ndivo vanyoresa pachikoro chepasi cheChikangwe, uye vamwewo makumi maviri nemumwe vanyoresa pakliniki yeChikangwe. Vheki iri kutadzawo kupa mvumo vanoda kuongorora kunyoresa kuvhota kana kuti maobserva kuri kuitwa muMashonaland West ichiti haina michina inodhinda makadhi. Mukuru wevheki mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu varamba kutaura nezvekukundikana kwevheki kupa makadhi vanoda kuongorora chirongwa cheBZR. Dunhu reMashonaland West rakapiwa michina yechizvino-zvino yekunyoresa kuvhota inosvika mazana matatu nemakumi maviri kuti vanonyoresa nzvimbo dzekaribha neHurungwe kusvika kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Atha Chigoriwa.
Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota iyi, vamwe vagari vekwaMutare vanotiwo havasi kufara nenguva refu yavari kutora kuitira kuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Lloyd Amoyo uyo ari kwaMutare anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vashandi veZimbabwe Electoral Commission ZEC vari kutora nguva refu kuti vabatsire vanhu vari kuuya kuzonyoresa, kunyange hazvo vamwe vachiti vari kufara nekufamba kuri kuita chirongwa ichi. Vanhu vari kunyoresa pamuzinda waMuzviti pedyo nechiteshi chemabhazi anoenda kuHarare nekuSouth Africa. Nhasi panga paina vanhu vashoma uye kunyoresa kwacho kuchitora nguva refu, izvo zvanga zvichipa kuti vanhu vanyunyute. Pasvika nguva dzemasikati, vanhu vasingapfuuri makumi mashanu ndivo chete vanga vanyoresa. Mumwe vanhu vanyoresa nhasi, amai Ela Biza, vati havazi kufara nechinono chine vashandi veZEC.
Tandaona nechekuti vashandi wacho vari kuita rafu kune vanhu vari kudi varikuda kuregister zvekuti unombonzi dzoka kunotuntira chakati dzoka chakati onzi mbobuda panze mbopinda, saka zvinopa confusion kana kuti munhu obva atororamwa obva aregera kuregister.
Mumwe vanhu vanga vari mumutsetse vaKalista Sinyere vatiwo nzvimbo dzokunyoresa dzinofanirwa kuwedzera kuitira kuti vanhu vasapedze nguva yakawanda vakamirira kunyoreswa.
Masenda zavo mashoma, ngaise masenda akawanda bhozi pamba cho unonga wakumbirawo basa kuturu rejista manje kudai ka wakumbirawo basa mabhosi daro kuti tikasika imwe nekuregista but time manje.
amai tisikuture vati uwa vazi kufara nevanu vanopindira pamitsetse pachiitwa zvechizivano nevashandi vezeki ava
umwe wouya woitopinzwe pamberi woto jeregesa imwakagara mwauya kare zviro zvinoshungurudza izvozvo basi ndozvandaona zvanga zviri kutoshungurudzika anhu ari kunetsekana nazvo mapepa hapana chanetsa zvai zvakabvire kunaka
mumwe murwiri wekodzero dzevanhu valoid munguma watiwo chirongwa chebvr chiri kufamba zvishoma nezvishoma nekuda kwekuti vashandi havasati vajairira michina mitsva yavari kushandisa kunyange hazvo vamwe vari kunyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa kunyoresa kuvhota muzvare chiudha mhembere vati havana chavaona pakunyoresa kwavaita nhasi sezvo zvavafambira sekutarisira kwavo hatina kukwanisa kuona mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvesarudzo mudunhu remanicaland kenel mufati masabeya kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vari kufambira matunhu echimanimani chipinge uye mutare south chirongwa chekunyoresa vavhoti zvine mutsindo chatangira kumatunhu anoti chimanimani chipinge mutare south mutare west uye bwera south kubva musi wa10 kusvika 25 gumiguru mushure mezvo tichazopindawo mumamwe matunhu emumanicaland ndakamirira studio 7 mamutare ndini loeda moyo
sachigaro wezimbabwe electoral commission amai rita makarau vanoti nhasi vaswera vachitenderera kuchitungidza neepworth uko vange vachiona kuti chirongwa chekunyoresa vavhoti chiri kufamba sei zeki yakatanga kusimbaradza kunyoresa vavhoti nezuro ichivhura nzvimbo dzekunyoresa dzakati wandei asi mapata anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira anoti chirongwa ichi hachisi kufamba zvakanaka sezvo zeki iri kunzi haina kunyatsogadzirira mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata amai makarau akavabvunza kuti zvii zvavaona pavanga vachitenderera
ndiri ikoko ndasangana naprovincial elections officer nemadeo eharare ichitungwiza kuti vandiudze mamiriro akaita zvinhu mumadistricts avo
ndeapi matambudziko avati vari kusangana nawo
matambudziko ari kusanganikwa nawo handingati matambudziko asi kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu havasati vanyatsotambira kuti chiitiko ichi chatanga mudunhu ravo saka vanhu vashoma kune dzimwewo nzvimbo dzavatambira vanhu vakawandisisisa zvekuti kune mamwe macenters vanyoresa ivo vanhu vanodarika zana panguva yandanga ndasvikako saka tine zvakatisiyanei-siyanei zviri kubuda munzvimbo nemunzvimbo
vamwe vari kuti justice makarau panenge pari kuda dzidziso yakati wandei nenyaya yekuti vamwe havasi kunzwisisa sekutaurawo kwamuri kuita imi muri kuita sei kuti vanhu vanzwisise kuti chirongwa chatanga ichi
tine vanhu vedu vari kuita dzidziso iyi vari munzvimbo idzodzo mbiri dzandataura tasangana navo tichiedza kutaura navo kuti pari zvino ngavachirega kuramba vachitaura zvavaita zvekuti kune chirongwa chichauya chekunonyoreswa ngavachitodzidzisa vanhu kuti chirongwa chiye chataitaura chatanga kana kuine dzimwe nzvimbo dzavanokwanisa kutokurudzira vanhu kuti regai ndikuperekedzei panzvimbo pari kunonyoreswa vaperekedze vanhu ivavo vatovasiya vaa panzvimbo dzinonyoreswa saka ndingati tachinja strategy yedu yemeseji yatiri kupa kuvanhu
muungati kusvika nezuro manga manyoresa vanhu vangani
kusvika nezuro ndinoziva kuti vanhu vanga vanyoreswa mumastatic centers edu vanga vari 40,000 avo vanga vanyoreswa mumamobile registration center tichiri kuunganidza mashoko nekuti kune dzimwe nzvimbo dzisina kukwanisa kuvhura nezuro
asi muchine chivimbo here chekuti mungakwanise kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe
hongu
vemdc vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munongedzo wekuti zeki inenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira munoti kudii nemashoko aya
zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisera kune kwakatadza kuvhurwa nenguva zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaya kunzvimbo idzodzo zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kucmb hadzina kusvika nenguva zvakare zeki hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota izvo zvatakaita patiri kutaura iye zvino hakuna nzvimbo yatisati tavhura
sachigaro wesangano rezimbabwe electoral commission amai rita makarau vachitaura vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7
ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumiguru 10 kusvika musi wa25 munzvimbo dzinotevera Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku neTafara. Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth, Musikavan, Chimanimani East and West, Mutare, South East and West. Manikaland, Chipinge Central, West, East, Ne South, Musikavan, Chimanimani, East, Ne West, Mutare, South, Ne West, Buhera, South, Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North, Ne South, Mount Darwin, North, Ne West, Mashonaland East, Mudzi, North, West, Ne South, Mutoko, East, North, Ne South, Uzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, Ne West. Kumashingo, Chirezi, East, West, South, Ne North. Mwenezi, East, Ne West. Chivi, South. Matabeleland North, Lupane, East, Ne West. Binga, North, Ne South. Matabeleland South, Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane. Insiza, Insiza, North, Ne South. Midlands, Gokwe, North, Gokwe, Kabuyuni, Gokwe, Chirea, Gokwe, Nembuzia, Gokwe, Gumunyu. Gokwe South, Gokwe, Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwawana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepenyura yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati manyepo mashoko akaburitswa nesangano renhau reNBC mwedzi mishoma yapfuura ichiti vakanga vakanga vati vachawedzera zvakanyanya kugadzira zvombo zvenuclear vakatiwo nguva inenge yasvika yekuti hurumende ikanzure rezenzi rekambani iyi. Vanhu vatatu vazviuraya nhasi nemabhambu avanga vakazviteya nawo pedyo nemuzinda wemapurisa muguta guru reSyria reDamascus. Vanhu vaviri vakafa muchiitiko ichi. Muchikamu chedu chatinokurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika, Plaxedes Jeremiah weStudio 7 akaita hurukuro navamupari waGwekwerere avo vanogara muNew York kuno kuAmerica. VaGwekwerere vanobva kwaZvimba asi vakakurira kuBulawayo.
Ndakauya muno ndakapfuura nekuSouth Africa kwandakambotigarei makore mashoma-shoma ndabva kumusha kuzouya kuno kuAmerica.
Saka makauya muri kuchikoro kana kuti makangouya mukangosvikira pabasa?
Kuuya kwaiva kuuya kwokuti kubva kumusha kwaiva kubva kwokuti zvinhu zvaoma tichina maitiro pano. Toita sei? Ndopatakabudawo nevamwe. Teerawo vamwe vakaendawo kuJohnny, kwainzi Johnny kuSouth Africa kare. Ndopatakangoendawo pachizomuka mukana iwoyo kuti ndiuye kuno kuAmerica ndopanda tazouya kuno kuAmerica.
Vamwe ndovanosvikira pumabasa eCareWork ndoari nyore. Asi imi makaita rombo rakanaka makasvikowana basa ramakadzidzira. Makadzidzira basa ripi?
Ndiri murairidzi, ndiri ticha. Ndakadzidzira ticha, ndikaticha kwemakore akati kuti. Ndichiticha kuhigh school, ndikazoticha makore akati kuti kuticha college. Pandazobuda muZimbabwe ndichienda kuSouth Africa ndinge ndakuticha paChinoyi University of Technology. Saka kuuya kuno basa remu education mune zvedzidzo hazvina kunyanya kuzondinetsa nekuti ndinge ndina mapepa angu akangonakawo anokandikwanisawo kuti ndiashandise munomu.
Saka saizvozvi mutori murairidzi pacollege?
Ndiri kushandira Department of Education. Paurairidzi apa muno zviripo ndezvekuti paunosvika uchitsvaga basa racho kwaunonoriwana nezvaunozoita zvinoenderana nekuti mapepa ako anenge atarisiswa sei. Vanovatora voita evaluate vochiona kuti unokwana kuita papi zvipi zvaunogona kuita.
Mune mudzimai nevana muno?
Hong Kong muri dinayo kuno. Ana kwangu timhuri.
Timhuri yakakura kusvika nana sekuru nana mbuya nevazukuru.
hakuna ka kuti ungati kuru kana mnina kana ane anenga ati ah konai sikuru konai mkuma roi chivano chedu ndo mararamiru atakango itani unungura mba saka diru hazi hizozo
asi chandaka ongoro randiche kuti vanu wekumusha vane pfungwa ziyaze kuti ndofunga mariti nungo sangana nayo kana kutana mumuti
ino dari so ndeche kuti zaoma kumusha kwekuwana maricha iko vamwe vanopererwa asi vamwe wose vane pfungwa isina kunaka nematarisiro avanoita vanhu vari kunze mari dzekuwana muno munhu ari kumusha anokufungira achiti ah mukoma sekuru hanzvadzi nditumireiwo ka 50 unoshandisa vara rekuti ka 100 asi mukatarisa muno muamerica mastates akasiyana siyana ane maminimum wage yepe hour mukatarisa semenzaniso muno munyu york state yaiva $7 minimum kuti munhu uzowana ka 50 yako iwo uchishanda pauri kuwana pe hour maawa mangani aunenge washanda mawaniro anoitwa mari nemafungiro nematarisiro anoita vanhu mari kumusha wako panoda kuti pagadziriswe hazvisi nyore
avo vanga vari vamupari wagwekwerere vachitaura naPlaxidus Jeremiah weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica.
America inoti icharamba ichigashira nokuchengeta vapoteri sezvange ichiita makore ese. Gore rinouya risati rapera, hurumende inotarisira kutambira vapoteri vanosvika zviuru makumi mana nezvishanu. Zviuru gumi nemazana mapfumbamwe evapoteri vachabva kuAfrica. Zviuru zvishanu zvichabva kumabvazuva kweAsia. KuEurope nepakati peAsia kuchatorwa zviuru zviviri. Latin America neCaribbean chiuru chimwe nemazana mashanu uye kuchamhembe kweAsia zviuru gumi nezvinomwe nemazana mashanu evapoteri. Vapoteri vachatambirwa vashoma pane vasitowa makore apfuura nekuti hurumende inoda kuona kuti zvizvarwa zveAmerica zvigare zvakanaka pasina mhirizhonga uye inoda kukwanisa kuongorora vese vainotora vasati vapiwa mvumo yokupinda muAmerica. Pane zviuru nezviuru zvevapoteri vatova muAmerica vanofanira kuongororwa nebazi rezvemukati menyika. Kubva mugore ra1975 America yakatambira vapoteri vanoita mamirioni matatu. Kunyange hazvo uwandu hwevapoteri vachatambirwa huri ushoma, America icharamba iri nyika inotambira nokuchengeta vapoteri kupfuura dzimwe nyika dzese uye icharamba ichichengeta avo vanoshungurudzwa munyaya dzemarudzi, zvavanofunga nezvamatongerwo enyika kwavanobva, chitendero chavo neavo vane magariro akasiyana neavamwe. Kutambira nekuchengeta vapoteri neavo vanomanikidzwa kubva munzvimbo dzavo. Gore rapera United States yakashandisa mari inoita mabhiriyoni manomwe emadhora mukubatsira vapoteri. Gore rino yashandisa bhiriyoni nechidimbu chemadhora kubatsira vapoteri vokuSyria uye yabatsira vapoteri vokuIraq nemari inopfuura mamirioni mazana mashanu nemakumi masere emadhora. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokutambira nokuchengeta vapoteri neavo vanoshungurudzwa. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rinoti Standard Bank iri kuvhara mabhanga ayo mumaguta madiki akaita seHwange, Chiredzi nechinoi nemamwe nekuti bhanga iri haridi kubatsira Zimbabwe kuti ibudirire. Mashoko aya anoteera mashoko ebhanga iri ekuti riri kuvhara mabhanga aro mumaguta madiki nepamusana pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reStandard Bank panyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaPeter Mutasa, munyori mukuru musangano reZimbabwe Banks and Allied Workers Union, kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya huru huru iri kunyanya kuoma ndeyekuparadzwa kwamabasa kuri kuitika mumabhengi ese zvavo, asi kunyanyanyanya mabhengi makuru anobva kunze kwenyika ane mahead office anobva kunze kwenyika semabhengi akaita sana Standard Chartered Bank. Ichocho ndo chinhu chanyanya kuomesesa mabhengi.
Zvinoreva here kuti mabhanga haasi kuita mari?
Tiri kuona kuti zvichiitika vashandi vachiluza mabasa, mabhengi ari kubva anyanya kuwanawo maprofisi. Maprofisi aya akungoenda benzi kumerari kwe benzi. Akuchinao mari inopinda mwani. Kana mari inopinda mwinika.
Standard Bank ino jino da kufara mangwe ma branches ayo kunjimbo diki mwinika. Bokarenyu rino tichinyi.
Chukuto sumuza matemu kutitirisane na osa da simba. Kuchi gunungu napamsoro kukuita kukuita Standard Bank muno. Kukuti inobisa mabasa, mazizi, anobadara, zakanaka. Mazuanyo, anofana kutungu zira wanawe muno. Kukumaita kukina Nairobi, mepuche nai kuindia. Saka za hatu rewezo kuti Standard Bank kutora mabasa muno mzibabu. Nikisa budiriro kune zimwe nyika dziri kunze.
Munoziva here kuti mabasa mangani angarasika?
Havasati vanyatsa kubuda pachena. Ndicho chimwe chinhu chatigunun'una nacho kuti tiringoita zvekunzwa nekutarisira kuti tinogona kuluza mabasa asingati 50% of what we currently have. Mabranchi etiri kunzwa kuti vanoda kuvharwa. Mabranchi akaita kunga kunana Hwanje, mabranchi madiki ari kunzvimbo dzakaita kungana Marondera. Ndura, anachi noi, anachi redzi, tanda wato wanda kufara kuma taunzi madoroga madiki. Endi zirubitika zishiri zokuti mkumo muno bwezi mabenga apana kano gazira. Anungu uwe otora mairedu okuchaza benchaji. Ukumi uwe nika urufana nga uchi sumuzira nika edu, wakuno sumuzira zume nika. Echi unza mabasa kumairodi, echi unza mabasa kuchenai.
Awo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaPeter Mtaswa vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa maonero evanhu vari kunze kwenyika chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, chandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Mai varubi mumanzi waAlex Macheso uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vonyunyuta nemafambisirwo ari kuita chirongwa chekunyoresa vanhu kuitira kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Bato reMDC rinotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Rachel Toto ndiri muWashington DC. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumire kuStudio7@voanews.com.